mtauriri webato rezapu vaipitule maposa vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana nemashoko aregistrar general vatobaiwa mudede yekuti hurumende haizi kuzogadzirisa mutemo kuti uwirirane nebumbiro remutemo wenyika panyaya yedual citizenship. Vamaposa vati bato ravo rinoona maitiro akadaro kuri kusaremekedza zvido zvevanhu.
Sizvatoziva ndi avasi official yeZANU PF asi matauro avari kuita zvinotaridza kuti ndozvodaudza neZANU sezvo tichigara tichiona mashandiro avo kuti vanoshanda vachienderana nezvinodiwa neZANU PF. Civil servant hombe yatinoti senior civil servant muZimbabwe tingachitarisira mudede kuti vachashanda maringe nebumbiro remutemo redu ratoti constitution nechirungu. Tinotarisira kuti hurumende itevedzere zvinoda constitution kwete kuti vaichinje-chinje sezvatakaona paLancaster House PCI yakazochinja yakaiswa zvikwamba 19. Saka vamudede tinovakurudzira kuti vatarise zvinotaurwa neconstitution maringe nenyaya yedual citizenship. Constitution inotibvumidza kuti tive nayo Zimbabweans naizvozvo tinotarisira kuti vatevedzere izvozvo vaimplimente zvekudiwa neconstitution kwete zvavada kuitazvo.
Vamudede vakabuda mumapepanhau ehurumende vachiti bazi ravo riri kuda kuti mutemo wekuti vanhu vemuZimbabwe vave nedual citizenship ubviswe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamudede kana kugurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo panyaya iyi. Asi vanokokera ZANU PF muparamende valove more matuke vakati chokwadi kuti ZANU PF iri kuda kuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti dual citizenship ibviswe. Kuita rinorwira kodzero dzevanhu vamachovana Ncube vati kunyange hazvo vamudede vasingakwanisi kuve vanotaura vakamirira hurumende yeZANU PF matauriro avo anogona kuve anoratidza maonero ebato reZANU PF vachitiwo bato iri rine chikonzero chekusada kuti munyika muve nedual citizenship. Vatiwo kunyange vanhu vakasazvifarira bato reZANU PF rinogona kuchinja mutemo sezvariri kuda kuita panyaya yekusarudzwa kwachief justice.
Tinoona kuti pane maZimbabweans akati wandei ari kunze kwenyika kuna United Kingdom, kuna South Africa, pana United States, Canada. MaZimbabweans mazhinji ari kunze kwenyika atopiwa citizenship kunyika vari kugara. But in terms of the constitution, they are still MaZimbabweans. So pane entitlement yekuti vaite vote pasarudzo riri kuuya. So ndirikufunga kuti ZANU PF iri kusvika kuti maZimbabweans aya kuti avhumirwe kuti aite vote musarudzo riri kuuya. They would want to preempt that by disenfranchising them.
Vamaposa vati havaone zvichikodzera kuti bumbiro remutemo wenyika riripo richinjwe nekuti rakanaka zvikuru vakatiwo kana kuri kuti hurumende ichaenderera mberi nekutora danho rekubvisa dual citizenship bato ravo richatorawo matanho ekukurudzira veruzhinji kuti varambe izvi.
Tinoziva kuti nyaya yemaelections ndo yakunyanya kuti vamanyemhanye vachichinja constitution. Saka tichamobhilizana kwete sezapu chete asi kuti semaZimbabweans tese topikisana nenyaya yavada kuita kuchinja constitution. Hatide constitution inongoinamwanamwa. Inoda kuti vanhu veZANU PF vanoda chii. Constitution yedu ichiritsva enda tarisira kuti pari zvino yati yapikisana nezvido zvevanhu veZimbabwe. Hasati tazviona izvozvo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vaudzawo Studio 7 kuti bato ravo rinoshora mashoko avamudede uye richatorawo matanho ekuti veruzhinji varambe urongwa uhwu.
Zvoratidza kuti ZANU navamudede vagara vari vanhu vasingaremekedzi bumbiro romutemo uyewo basa ravo nderokutyora kodzero dzevanhu. Tichitaura kudai vanogona kuti vaamende constitution iyoyo kozi ndivo vane uwandu muparamende. Asi isu sebato reMDC rokutungamirwa nabatsvangirani tiri kuti zvavari kuita handizvo zvinodiwa neruzhinji. Zvatichaita ndezvekuti pavanotanga kuita izvozvo tichazeya kuti totora matanho akaita sei kuti vasaite zvokuti vaamende reconstitution. Tozoudza ruzhinji matanho atichatora.
Vachitaura pamusangano wekuziya nezvesarudzo dzemunyika wakaitwa muBulawayo munguva pfupi yapfuura vakambove mumiriri wedare resenate kuBulawayo East uye variwo gweta vaDavid Coulthard vakati zvinoshamisa kuti Zimbabwe inotadza kuti vanhu vemunyika vanogara kunze kwenyika vakwanise kuvhota vachiti izvi zvinoitwa nenyika dzakawanda kusanganisira dzakatikomberedza. vakati hapana chavanoona chinonetsa kuti hurumende iise mutemo wedual citizenship sezvo eruzhinji vakabuda pachena kuti ndizvo zvavanoda. Vadidmas Dewa, mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro nerunyararo neZimbabwe Open University. Vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega, Vadewa vati chinhu chave kuitika zvakanyanya pasi rose kuti vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana vanogona kuve vachigara vachishanda mune dzimwe nyika. Vati nekuda kwekuti vanhu vakadaro vanobatsira zvakanyanya kuunza budiriro kunyika dzavanobva, zvakakosha kuti vanhu ava vawane kodzero yekuve nedual citizenship.
Vazhinji vari kuenda kunzvimbo kana kuti kunyika dziri kure nechikonzero chekuti vari kutsvaka chingwa chokuisa patafura kuti vari kuno kumusha vawane chokudya. Saka kuvativo havachisina mukana wokuve zvizarwa zvemuno nokuti vava kugarisa nekuseenza kunzvimbo dziri kure. Inenge iri nzira yokuratidza utsvanyiririwo nemumwe mutoo kana kuti nemamwe matauriro atamunguva yeglobalization yokuti vanhu vanomuvha vana vari kudzidza kuzvikoro vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kueurope kunyange nedzimwe nyika dzinotova neushamwari hwakanaka nesu dzemaeastern countries. Saka kana tikatisusu kana vachinge vapedza kudzidza vakawanawo mukana yekusevenza ikoko tovati hamusisiri zvizvarwa zvekuno ndoona sekuti tinenge tadzvanyirira.
Vamudede vakati havafare nechiga chedual citizenship chiri mubumbiro remutemo wenyika nekuti hachipi mukana wekuti munhu atore chitsidzo chekuti achazvipira nemwoyo wake wese kuve mwana weZimbabwe inonzi Patriotic Pledge muchirungu. Asi vakawanda vanoti vebato reZANU-PF vanoramba danho redual citizenship nekuti vanotya kuti vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vakapiwa kodzero iyi vanozovhotera mapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.